Mashoko aya ataurwa nasachigaro wekomiti yekanzuru inoona nezvezviwanikwa vaChris Mbanga pamhemberero dzekucherechedza zuva rezvezviwanikwa pasi rese reWorld Environment Day muHarare nhasi. Vambanga vati marara akawanda ari kuraswa anokwanisa kushandiswa kugadzirisa zvimwe zvinhu, uye zvakakosha kuti marara aya apatsanurwe kuti ashandiswe senzira yekuchengetedza zviwanikwa. Vati izvi zvichaitwa panzvimbo dzichange dzichinzi pachirungu masorting centers. Vanhu vanotarisirwa kunge vachienda nemarara kunzvimbo idzi, uko anosarudzwa kuti mabhodhoro pavo, mapepa pavo pamwe nezvimwe zvakadaro. Kana izvi zvichinge zvaitika, vanoda kushandisa marara aya vanobva vauya kuzomatora panzvimbo idzi. Vambanga vakurudzirawo makambani anogadzira zvinwiwa kuti ashande nevagari mukuona kuti guta ragara rakachena.
Ngavauyewo nemastrategies ekuona kuti vanhu awarasi maplastic plastic containers, maplastic bags nematens taraswa kwese kwese. Tinowanzoona kuti vanhu vakanzi beside deposit pane zvinhu zvakafana naizvozvo hazviraswi, nekuti uchaenda uchida kuti unotora mari yako.
Mutauriri weEnvironment Africa Mai Sandra Gobvu vati chirongwa chavari kuita nekanzuru chakanangana nekuti vanhu vazive kuti mumarara mune mari.
Kune vanhu vari kunonga maplastic vachitengesa vachitowana mari yekutenga chingwa nekuchengeta mhuri nekuendesa vana kuzvikoro. Kune maartists ari kunonga zvinhu izvi vachigadzira zvinhu zvinoshamisa. Munotoshaya chinhu chagadzirwa nenewspaper, zvimwe zviri kugadzirwa nemakenon anogadzira matayo ekurufa dzimba nemakenon atenge tarasa tichifunga kuti marara. Saka isu kuti yatiri kutaura ndeyekuti tiri mukubva titori mumba ngatigarei tapatsanura marara edu. Ratinozoti rara rara charinga chechinji sisina basa, asi zvekuita samasadza miriwo nechitotoita compost tikatorima tikatowana muriwo kubva mune zvinhu zvinoora.
Amai Gobvu vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka mumisha yeGreendale neAvondale, uye vanoti marara achange ave kuwanikwa achawanda chose kana vakange vaumba masorting centers mumisha yeseMuguta. Vanoti vanotarisira kuti makambani anoshandisa marara aya achange ave kutenga marara aya munguva pfupi inotevera.
Kanzuri yezvino kanzuri yakatotiri kuti basira kutsvaga nzvimbo dzinoiswa macenta aya dzakakura dzine storage space yakakura, kuitira kuti maquantities anodiwa nemakambani anoita recycling anokwanisa kuwanika panzvimbo idzodzo. Saka vachinge vatipa land iyoyo mumacommunity, especially muma high density areas, tinothink tinokwanisa kuwana vemakambani vaakukwanisa kuya vachitora. Notiwo kwavari vanenge vakapisawo mafuta vachifamba kuyavozotora, vanosvikotorawo maquantities akawanda, zvinoitawo profit kwavari.
Kanzuru yeguta reHarare inoti iri kutora matanho akawanda ekuchenesa guta. Pari zvino kanzuru yave kuti chikamu gumi kubva muzana chemari yemitero yese inowanikwa mumisha wega wega yave kuenda kumabasa ekutakura marara. Kunze kwaizvozvo, kanzuru ine chirongwa checatch them young apo iri kudzidzisa vana vari muzvikoro zvayo zveprimary zvakanakira kurasa marara mumabhini, kugara nzvimbo dzavanogara dzakachena pamwe nekuchengetedza mvura. Kanzuru yakatangawo chirongwa chekudzidzisa vanhu kuti varase marara munzvimbo dzakakodzera. Amai Winnet Majurira ndemumwe avo vakazvipira mukufamba vachiongorora kuti vanhu havasi kurasa marara pese pese.
Nekuti marara acho zvatiri kunyanya kusangana nazvo mumarara omu iyi munenge muine tsvina yakanyanya. Tsvina inenge irimo mapamba iwayaya, mapamba atora mukurumbira, nekuti mapamba zvaari kuitwa vari kungoshandisa madzimai evana vacheche vobva vangotora vongorasa murodhi. Ini ndinoona sekuti havasi kunyatsoziva madisposerwe anoitwa mapamba.
Mhemberero dzanhasi dzarongwa nekanzuru ichishanda neEnvironment Africa, Africa Lotto, Environmental Management Agency, Mukuvisi Woodlands pamwe neZimparks. Zuva reWorld Environment Day rinocherechedzwa musi wa5 Chikumi pasi rese senzira yekukurudzira kuti vanhu vachengetedze zviwanikwa zvavo. Gore rino zuva iri rakacherechedzwa pasi pedingindira rinoti 7 billion dreams, one planet, consume with care. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.